Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika nezuro muguta reSharm el-Sheikh muEgypt kumusangano unokwekerwa nesangano reUnited Nations weUN Climate Change Conference. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inorumbidza African Development Bank mukuda kwayo kushanda neZimbabwe mukugadzirisa zvehupfumi nezvematongero enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika nezuro muguta reSharm el-Sheikh muEgypt kumusangano unokokerwa nesangano reUnited Nations weUN Climate Change Conference. VaMnangagwa vakaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba, gurukota rinoona nezvemari vaMthuli Ncube, gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaAmon Murwira. Vamiriri venyika mazana maviri vakabvumirana kuti hurukuro pamusoro pekubhadharwa kwenyika dzichiri kubudirira dzakavhiringwa nemamiriro ekunze dzitaurwe. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti zvaive nani kana hurumende ikakoshesa misangano ine zvainouyisa kuZimbabwe, vachiti uwandu hwevanhu vanoendeswa kumisangano iyi vasina chekuita nayo hunongoratidza hoga kuti hapana chinobuda munzendo idzi. Muzvinafundo Mukasa vanoti nyika iri parumananzombe zvekuti hurumende yaidai ichedza kudzikisa misangano yainoendesa vanhu vakawanda sezvatiri kuona.
Climate change inoafekta nyika dzese dzepasi panapa, saka misangano yakadaro ndeyekuti vanhu vasangane exchange madanho zviri zvavangaite kuti vareduce ndirike impact ye climate change. ZveZimbabwe danana wanongotedza mudunge wae, hapana zvawangape zvingabatsire kushandudza chimiro checlimate. Zvangofanana nerwendo rwawakaita kuGlasgow, yanga iri nyaya imwe chete iyo. Wakaenda kuGlasgow, hapana chawakadzoka wakabata. Saka zvaaina kuEgypt, hapana chawachadzoka wakabata, hapana.
Tinoona zvekare kuti vatora makurukota akawanda kubva kuforeign affairs, kufinance nehigher education science and technology. Mapazi ose hurumende aya pane chaanopa here kunyaya yakaita seiyi?
Vanofamba pese, vanofamba vane mhomho dzewanhu. Remember kuGlasgow ndofunga kwaenda ne more than 200. The same thing pawakaenda kuconference ye United Nations General Assembly. Hapana zvavanobatsira. Dai vangu varonhu vaifunga kuti vache vane zvavanobatsira, vangadai vakashambadza maplani avo. Dzimwe nyika dziri kushambadza kuti izvi ndo zvatoda kuita izvi. Iwo hapana ba. Chandinongofungira chete ndechekuti vari kutsvaga mainvestments. Wese maminisa vari kuya nawo nguva zhinji vachaipedza wachitaura nenyika dzaanofunga kuti wanga wape mainvestment zvokuvabatsira upfumi hwenyika. Asi sezvakaitika kuGlasgow, zvakaitika kuUnited Nations General Assembly, wakauya wasina kana chii zvacho. Saka hapana chekutarisira kuti wachakontributa kune conference iyi kana kuti wachauya wane chaone kwakabata. Vanhu vanoda fani kufamba. Saka hapana chekufungidzira chekutarisira kuti pamwe pane chauya nacho. Hapana.
Pane nyaya yechitutu museve museve cheZimbabwe chinonzi chakazotadza kuenda muchadenga nezuro. Zimbabwe inotarisira chii kubva kuchitutu museve museve ichi?
Hapana, hapana chachichabatsira ngekuti information nemapicture wawachada kukurudzira kuendesa mberi upfumi hwenyika. Yatovapo kudhara. Kune nyika dzakaita seAmerica neBritain wanova vadendike vane zvimutundu museve zvamudenga ipomo. Zvakangofanana nekuenda nechimota chemashanga kunofamba mabhazi. Hapana zvachichaunza. Hapana zvachichabatsira kana information yavanoda yekuti waimprove agriculture nezvimwe zvese. Wanayo information iyoyo. Saka hapana chichabva kuchitundu mutumburumuseresere izvi hachina zvachichabatsira. Hachiunze ruzivo kana kuti information iriko kumusha uku. Hapana chimwe chaichaunza.
Avo vanga vanodzidzisa zvokutapa pamusoro. Avo vange vari vanodzidzisa zvokutapa nhau pa avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti pakaita kurwisana kuhurungwe apo vanhu vaipiwa zvekurimisa pasi pechirongwa chepfumbudza. Zvinonzi kanzura webato rezanupf weward 12 vacliff mudenge zerwa vakatema nebemba mutsigiri wecitizens coalition for change vahwanda matashu avo vakanga vabvunza kuti sei zita ravo rakange risiri pane avo vaifanirwa kupiwa zvokuvabatsira mukurima. UZimbabwe.com rinoti vaimbova umwe wevakuru muZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vaJohn Gazi vari kukombera mhosva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva yokusabatsira vaimbova varwi vekusununguko muZipra neavo vari mubato reZimbabwe African People's Union kana kuti ZAPU. Vachitaurawo pamusoro pehuwandu hwemisangano inoendwa nevakuru vakuru muhurumende pachinambo chekuendesa vanoita basa iri mumapazi ehurumende, muzvinafundo Elliot Masocha vanoti misangano yese iyi ine mitengo uye ine zvainotarisira kuita kuti zvibude munyika. Muzvinafundo Masocha vanoti chinhu chakanaka zvikuru kuti African Development Bank ishande neZimbabwe ichibatsira kuti ikwanise kuita zvinofanirwa kuitwa munyika.
Ndinoona zviri zvinhu zvakanaka kupa Zimbabwe chance, nokuti handiko kutanga kauku Zimbabwe kuti inge ichinochema-chema kuAfrica Development Bank navamwe vanokweretesa mari pasi pano kana kunana International Monetary Fund kuno kwa America anditi mbara minister mtuli wana suya wachizongo demba saizo zizi saka ndoza kazonzi ye president we Zimbabwe iwe uya buno kuno msangano uzo tibuza ziro ongwaza muri kuita mzimbabwe kuti inge ino ufumi kuno attracta ma investor pamwe chete no achazokweretesa mari saka Africa Development Bank yati zvabataura izvi tafara nazvo tava kuzoda kuzotarisisa zvekare pamusoro pokutarisisa kwatakamboita kuona kuti muchiri vanhu vangakweretese kamari here nokuti mune dzimwe mari dzamunotova nadzo dzamusina kunge mabhadhara saka Africa Development Bank yafara nazvo asi hazvirevi kuti ndizvo zvinhu zvatofanira kutofamba takutopemberera kutoita sokuti zvaitika nokuti handizvokutanga kaizvo hazvizvo zvokutanga
chamunotyira chii apa Profesa Masocha
shoko rinogona kunge rakanuna shoko rinogona kunge richinakidza chaizvo richitekenyedza richipembedza asi tozoenda muzimbabwe yopuwa mari yacho toona kuti corruption iya aida kunge yambobva handidzi tinotarisa isu kwatakabva Zimbabwe uku kwakaita madiamonds akaita mukurumbira akaindepi akavaka chii akatorwa nani zuro ndizuro pano magold coins akanzi hawo ariko kuvanhu tanga tiriko isu kuZimbabwe tomene takainda tikaidazve tikamayimwa kuna mapresidential inputs zvimwe zvacho kwazviri kwatinotozonzwa kuti zvaperera zvava kuvanhu vasingagoni kana kurima tozoti isu kurovana kunoita vanhu takuenda kumaelection kwatakatarisa uku takatozvihwa zvinoitika izvozvo zvinhu zvinogona kuti yangwe Africa Development Bank yafara nezvataurwa napurezident asi zvose zvandataura izvi zvinogona kuzenge zvichiisa Zimbabwe pamucherechedzo wepasi rose wakaipa kwete mucherechedzo wakanaka aiwa
saka zano ramungapa vanhu pamwe nehurumende pamusoro penyaya iyi nderipi
isu ngatiedze zvachose kuona senyika kuona kuti munyika medu isu pachedu tisati taiinda kunofadza vamwe vanotikweretesa mari isu pachedu tinofadzana here isu pachedu hatirovani here isu pachedu hatibirani here mucorruption imomo Africa Development Bank vari kuuya kuzorima mari handisi munoona saka havangaregi kufara kana mataura kuti munyika medu makati makati vakazvionavo vovuya kumunda kuzorima mari havasi kuzokurimira iyi mimari mazimbabweni vari kuzozvirimira ivo mari handiti munoona manje mastrategy maeconomic reforms ari kuzimbabwe angava akanaka pamepa kana taakuzoinda isu kuti abva pamepa ipapo achiinda pasi ende pasi pandinotarisa ini pasi pacho kumusha kumaruzevha kuna vanhu vakawanda ikokoko kuna varombo zvekare zvinozosvika here zvaana Africa Development Bank izvozvi kana zvirongwa zvinozongoperera iko kumavoko kwevane simba vane simba rinozosanganisira rouori kumusoro uku sezvatakaona kumadiamonds kumapresidential inputs kumagold coin zvakangoperera kumusoro uku kwenivo hangu ndakazvarirwa kumusha kwandiri ikoko chii chandinowana kunana Africa Development Bank kuzhe kwenyaya chete dzokuti mari ichauya zvirongwa zvakati zvichauya tine zvikwereti kaisu zvinoda kubhadharwa ikoku kuAfrica Development Bank nokunana International Monetary Fund kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kuzokwereteswazve pari zvino tinogona kunge tiri paworld map yokusadzosa zvikwereti saka hatina zvimwe zvatiri kuzopuwa zvekare tinoona zvedu isu kuti vari kurima mari muzimbabwe vakariwa malaisensi avo kuvangakonerei kana uri munda unovapa mari isu mainvestment edu zvatinogara tichinzwa kuti nyika inovakwana vene vayo ndavapi kana takupemberedza Africa Development Bank isu patinozovakanda papi pacho ipapo ndo patinofanira kufarira ipapo nokuti patinovaka isu varidzi vapo ndo patinokohwa isu zvakanyanya saka Africa Development Bank ingauya zvayo asi ndiyo ichakohwa isitosiyirwa mafufu muzimbabwe imomo tofamba tichipemberera kuti nyika yavakwana vene vayo kuyabva vakwana vene vayo papi kana vana china vachiuya vachivaka zvavanovaka maparamende mugofunga kuti mahara ipa kana wana France wachiuya ita kugadziridza ma Great Zimbabwe ruins mugoti vanozviita mahara vari kuuya kuzorima mari mumunda medu tisu hatizvimoni kuti tiri kurimirwa munda kwesu tozorimavo riini.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magalina namukomarwande, aiwa iso tiri nani, tirinono kumusambiki, Mozambiki. Ah, mukoma, kutamba kuri kuizwa nemazimbabwe ana kuchoneni kuswera kutuka president Mnangagwa ngekuti adube pachituru. President adube pachituru. Genda kutuka mazimbabwe ana wani anotika mukoma rwande kuvota anondoponga ari pama studio pama group gagadzise nyika isu tinotoda kutouyawo zimbabwe kutoshandawo zimbabwe anaka angatoyamurawo Mozambique kuti tiuyewo iyo yokupona hino mazimbabwe ana kutika anotika mukoma rwande anotika mukoma rwande makurudzireiwo anotika anda akadopfundisirwa anotika.
Ei, tiri kurwadziwa zvikuru kwazvo nekubvutirwa kwakaitwa memba yeTriple C yaida kondesta kuva yekanzela. Zvinotirwadza zvikuru kwazvo kana sani ichibirira zvakaita sezvezvi. Angasvika pakubvutira munhu mapepa kuti asava anenge achikondesta. Ko, hazvibviri here kuti kana munhu aita sezvozvo mavhotsi wavo omiswa? Go state tichida kodzero dzevanhu navo vava kuita kumanikidza kuti uyoyo wezando watohwina. Ya, zani inobirira zvinorwadza shuwa. Tinosvika rini tichitambura sezvezvi? Tinosvika rini tichishungurudzwa saizvezvi? Ini ndinoitwa Norman Peters.
Tangoti tingopinzavo zvifungwa zvedu kuti kune vanhu vanogona kutaura zvavasingagoni kupurakitisa. Ende vatauriri ivavo vane vangoti mutungamiri wenyika wakati hatidi mhirizhonga. Kutaura paplatform asi kuseri mhirizhonga ichitoitika. Zeki inotaura zvainotauravo ichitaura pamedia asi kuseri kune zvine zvitoitika. Saka kune vanhu vanogona kutaura asi kupurakitisa havagoni. Zvino chikumbiro ndechekuti media coverage ngaibudise zvine izvozvo pachena kuti uyu mutungamiri uri kutaura asi kuti vanhu vari kutorobwa, vari kuabdaktiwa, vari kuurayiwa zvichitobuda paralel tionyatsoona nhema dzevamwe.
Makaliva Studio 7 zanotano kawanda. Problem isisi vamwe tinongoisapota mumapati akaita seZANUPF hambobudisi munotoona tozoona kuti munenge makasaidirira. Veri mameseji imwe muchiita kusarudza vasemuvanhu vachiita munamato mokuti vari munamato hauna bazi. Isi tochose nama meseji tichiita kutaura kuti izvo zvamunoita zvinhu zvokuti TCC vanhu vazorohwa veTCC. VeTCC voga ndo vanongorohwa bhati asi veZANUPF hakuna. Sevekwa munzora veMDC vasangamborohwa asi veTCC vandova vangachingochema torohwa. Mitefe ipapo muchiburisa nangu muchiteerera ka tozova saka tichiti muchitisendea maaudio mamuchinyepa kapa.
Makadiko ana mukoma tanonoka wande tena mukoma lisini. Ndangotaurawo panyaya yezani rotaura kuti nyika inoyekwane venyu machina wazarawo venyu vemuzimbabwe rao vanenge vachitaura kuti tamisa unoda kunzwa varungu hwenyika izodini hayo ko machina ndiye munyika rao kozvo nyika yakukolonaizwa nemachina vachipa machina mabasa mamaini chii zvese panyika totovape vavene vacho nyika yacho varidzi venyika vachitonga vachiri kuva vachitonga mamaini ose vakupa mazvizvarwa zvekuchaina saka vari dzezimbabwe zvangotedu kuna mukomavo vamunangagwavo zivai kuti chisingaperi chinoshura manje manje henyu chichakushurirai ndozvizivai nii munoshungurudza vanhu muchiita sei iniyo ndimuchagara mujere kwelife yenyu yose murimo atenda zvangu mukandisvitsirawo meseji yeii kuti vazvinzive.
Makadii makadii kumure zimbabwe noziva zvinhu zvinoitika so zvinhu zvinozoitika ndezvekunyatsoona kuti vana baba vedu zvinhu zvava kuita hazisina fungwa hazisina njere mukati nekuti ukatarisa pane mavhidhiyo mamwe pane zvinhu zvatirichiona pane zvinhu zvichiitika unozoona zvisho vanenge vakaita vachina njiri ende hapachina pavachangoti njira kana urombo kuti vana vedu varombo vanga vachingotengera vachienda kune dzimwe nyika vachinotsvaga mari vachiita sevaigara kurarama vaitsvaka zvinhu zvese munoziva kuti vanhu vari kune dzimwe nyika kune dzimwe kune kwatiri kusouth africa ari vana america vana diaspora vanhu vese vava vakawanda kudaro vanoziva mabasa akawanda ende vanoziva mabasa akasiyana siyana zvisingaiti zvekuti kana dei vaita zvinhu zvavanoita vari kunze kwenyika dei vaizviita muno muzimbabwe munyika medu ndinoona kuti dei zvive zvinhu zvakati icho nyika yedu dei yakakurira zvisingaiti asi vana vabeuramba vakamuchikidza chigaro vaitangoramba vachitonga havadi kana kutipa kana mukana pane zvinhu zvinenge zvichitika vada kuramba vangotipfunyikidza kuramba vachingotonga avo vari kuremerwa kutonga havachakwanisi kutonga hatisi kuramba tivasatonga havachagoni vavachimbotisira unge vachimbopawa munhu pazine chimwe chinhu chondinoisa chekuti vana baba vedu vanogona kuudza kuti pane mwe audio rakambotenderera vhidhiyo rakambotenderera rekutiwo hanzi vashamisa hationi kana vakaripedza tichaona kuti vakaripedza here gore rino toda kuzoona kuti vacharipedza here gore rino saka handizivi kuti apa unenge uri baba uri kuudza vana vake kuti kwai ndoda kuona vacharipuja here gore rino zvinoreva chii zvinhu zvakadaro kana uri munhu mukuru uchitaura mashoko akadaro kuti toda kuona kuti gore rino vachari kwai hana kudya ice cream vamunanga ga vakadya ice cream vamunanga vakadya mabhodza vamunanga ga vakaita sei sei ezvuke iye saka vada kuzozopinda papi panyeukambeni zopinda papi saka zvinoreva muzvi kuti zanupf vachafanikuti vanhu vakambeni vachafanira kuti vakambeni vangoramba iri iyo rinongorula chete ndo zvinenge zvavapa kuti zanupf inongoramba ichingorula iri yoga saka e zvadoi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vakambotungamira America vaviri vaDonald Trump navaBarack Obama pamwe chete nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakapinda mudunhu rePennsylvania vachibatsira mukutsvaga rutsigiro rwevanhu vemapato avo vari kukukwidza musarudzo dzakasiyana-siyana nemusi wechipiri kana kuti mangwana. VaBiden navaObama veDemocratic Party vari kukurudzira vanhu mudunhu iri kuti vavhotere nhengo dzebato ravo zvikuru vaJohn Fetterman vanoda kuva senata wedunhu iri navaJoe Shapiro vanoda kuva gavhuna wedunhu iri. Ukuwo vaDonald Trump vakange vachikurudzira vagari vedunhu iri kuti vavhotere vanhu vebato ravo zvikuru Dr. Oz vanoda kuva senata naDouglas Mastriano anoda kuva gavhuna wedunhu rePennsylvania. Mumatunhu mazhinji kusanganisa dunhu rePennsylvania vatsigiri vemapato maviri awa vanoratidza kuva vakaite mangange. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinogara muPennsylvania vaNick Mada kuti vatiudze zvavari kuona pamusoro pekutsvaga rutsigiro kuri kutora nzvimbo mudunhu iri.
Zvandiri kuona ndiri muguta redu rePhiladelphia muPennsylvania state. Tinoona riri dunhu rinowanzokuonekwa riri dunhu remangange munyika yedu yeAmerica. Ndiri kuona mune maelections ari kutenderedzana mumusoro, senate negovernorship ndo zvakanyanya kuinda pamusoro, ndo tine vamwe vari kukwikwidza. Asi kusenate tina vanotinoti Dr. Oz Mr. John Fetterman. Pane mangange ari kunetsa ipapa, asi maonero andinoita ini nekufamba ndichidhiraivha munzvimbo yedu yePennsylvania mumakaundi zakasiyana, ndinoona nekutaura nevanhu nenyaya yatinoti connectedness yevanhu kubatana nevatungamiriri ndinoona kuti vanhu varikutsvaka raramo zvinhu zvikunetsa mazuvano saka vanhu vanenge varikutarisa kuti ndiani munhu angatipa raramo panguva dzekuoma kweupenyu hwakadai.
Toda kuziva pamusoro pavafetamen na Dr. Oz nekuti tinoona sokuti mapato maviri aya varikurwa nesimba kuti dene munhu wavo atora chigaro ichi. Tivudzei pamusoro pavafetamen navaoz.
Maonero andiri kuita ndekuti vanhu varikutambura saka Dr. Oz vari Republican candidate, John Fetterman muDemocrat. Saka nenyaya iripo iye zvino ndiri kuona sekuti vanhu vakawanda mustate yedu istate yavanoti swing state, but swing state inokwanisa kuenda kuRepublican kuDemocrats. Asi ndinoona maDemocrats maonero andiri kuita inini semunhu akazvimirira kuti maDemocrats zvandiri kutaura zvinhu zvinosyisa. Vanenge vanokwanisa kuva nekasimba kari nane nekuti vafetamen vanokwanisa kumira nevanhu vanotambura. Dr. Oz vanokwanisa kumira nevanhu vari pamusoro. Saka ndinoona sekuti vafetamen vanokwanisa kuwana mukana wakati simbei panguva ino nekutambura kuri kuita vanhu. Saka mangange iwaya anotyisa zvakanyanya, asi ndinoona vafetamen vachiti fambe inedima zvirinani pana Dr. Oz.
Mungatiudzawo here pamusoro pevari kukukwidzira chigaro chagavhuna?
Kune vanonzi vaDoug Matrianos ndeveRepublican, koita vanonzi vaJosh Shapiro ndeveDemocratic Party. Maonero andiri kuita nekufamba kwandiri kuita ndinoona sekuti vaDoug Matriano veRepublican havasi kutaurwa nezvavo zvakanyanya nevanhu. Vanobatanidzwa nevanhu vapfumi, vanhu vane mari, vanhu vane masimba akawanda, vanhu vanokwanisa kutarisira vamwe vanhu pasi. Vanonzi vaJosh Shapiro vanenge vane kamukana kekutsigirwa nevanhu vakawanda nekuti vanhu vanenge vari kunyanya vanhu vakawanda ndo vanotambura nguva dzese. Saka ndinoona kuti vanhu vakawanda vanenge vari kumira navaJosh Shapiro. Saka ndinoona sekuti vaJosh Shapiro vanokwanisa kuva nemukana wokuhwina governorship yePennsylvania.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reAmerica rePennsylvania vaNick Mada vari parunare muPhiladelphia mudunhu rePennsylvania makare neStudio 7.
Ona Ondo 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 I Ondo
Avamwe vanorwira varumeka Ona
Ondo 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 I Ondo
Avamwe vanorwira vana
Ondo 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 I Ondo
Ondo Ondo I Ondo I Ondo
Ondo Ondo Ondo I Ondo
Ondo Ondo I Ondo I Ondo
Chakabu Oliver Mtukudzi nekambo kake kandunakidza zvikuru sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika nezuro muguta reSharm el Sheikh muEgypt kumusangano unokokerwa nesangano reUnited Nations weUN Climate Change Conference. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inorombidza African Development Bank mukuda kwayo kushanda neZimbabwe mukugadzirisa zveupfumi nezvematongero enyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. nhau. Ndokusiyai mungu mamoko Makris Kande. Ini ndini Tanono Kawande. Ndiri Washington DC. Ndichiti moswera zvakanaka.